Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 25 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kuburitswawo paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoye zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi panika zvirikuitwa naPresident aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane pazuva reKrisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka.
Vanhu vanowedzera mainjuries, especially ma neck nema spinal injuries, anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu, uye zvakare nemota dzisina kukodzera kuti dzitakura vanhu vakuwana.
Vana mazvikokota vezveutano votsanangurira veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa dzinowanda munguva yezororo kudai. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvinoti zvinoshuvira kuti dai zvanga zviri kumusha panguva ino yezororo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane pazororo reKrisimusi kunyange hazvo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. Mumashoko avo kumhuri yeZimbabwe pazororo reKrisimusi, vaMnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vaise musoro pamwe chete vachiita mushandira pamwe kuti munyika muve nebudiriro. Vanoti matambudziko akatarisana nenyika anokwanisa kupera kana paine mushandira pamwe. Mutungamiri wenyika vakatendawo vanobatsira vamwe zvikuru vanoshaya panguva ino yeKrisimusi. vaMnangagwa vakati Krisimusi inenge yakaomera vanhu, asi zvakakosha kuti varambe vakazvipira, vakagadzisa hana pasi uye kuva nerudo kuti nyika ivandudzike zvekare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 akabata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende amai Monica Mutsangwa.
Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi panika zviri kuitwa naPresident aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete, tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifaniri kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndo pacho.
Ko, imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazororo rino reKrisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tide nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nguva yezororo reKrisimusi inguva inoitika tsaona dzemumigwagwa dzakawanda, sezvo vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotaura nemumwe chiremba achiudza veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa. ndokutipa nyaya inotevera.
Chiremba vanoshanda pazvinoimo Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance sezvo dzinenge dzine vanhu vane ruzivo rwekubata vanhu vanenge vatiyoka mitezo yavo mutsaona.
Tinoona tikazhinji vanhu vanondowedzera injuries, especially ma neck nema spinal injuries anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzichitakura vanhu vakuvara. Saka tinoinkarija tifonerai ambulance kazhinji zhinji within 30 minutes an hour inenge yasvika and most of the people can be saved.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patioka gumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Saka tinoinkarija inonzi splinting munotsvaga kana mapango kana mapranga kana macardbox chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko side nekuside musunga kuti risave wabule risatambe tambe gumbo iroro kana roko iroro zvinobatsira kuminimize bleeding nekuregista pain uye zvakare zvinosave pain.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda haasi kugona kutaura anachagona kuita paaccident asi mungoona kuti ari kufema mupenyu anorarira kudivi rake relefti oisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pilo ruoko rake rekulefti akatsamira then gumbo rake rekulefti morisari riri straight rekuright riri pamusoro perekulefti rakaita kugonya zvishomanana zvinobatsira kuti kana akarutsa haaspirati zvaarutsa zvipinde mapapu kana achibleeda ropa rae rapinde mapapu.
Dr. Chiripanyanga vanotiwo zvakakosha kuti vatyairi vasamwa doro rakawanisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Ndokuti kuona kwako murodzi kuti uone kujudge kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespeed yakadii iri kure zvakadii zvinenge zvisingaitike zvakanaka nokuda kwekuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in accidents.
Kana munhu achinge achinwa doro Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofanirwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emaklaga per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana iri ma strong stuff, ma whiskey, ma brandy toti 1 shot per day. And izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday saka ndakuchibatanidza wawo wangu wese ndochiunwa musi wani kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera zvavharana.
Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Ukaona vanhu vanenge vane alcoholism wana vachagona kuenda kubasa vachagona kuriritira mhuri dzavo vamarombe vakutora zvinhu pahamba vachinotengesa kuti pamwe doro kozi upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kunwa hwawa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Gore rakapfuura vanhu 136 vakafa mutsaona dzemumigwagwa muZimbabwe yose kubva mutsaona chiuru nemazana mana dzakaitika pakati pa15 zvita 2017 na1 ndira 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Tombotarisa zviri kuitika pa social media. Vazhinji muZimbabwe vari kuti Christmas gore rino hainyatsi kufadza pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu munyika. Vamwe vataura neStudio 7 vanoti nyaya dzematongerwo enyika dzanyanya kuenda mudondo zvekuti vari kuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kugara pasi vabatsirane kuronga. Umwe murume anozviti anoti ndewe kuchecheche ati chinonetsa ndechekuti mari haisi kubatika asi zveunogona kushaya zvaunoda kunyangwe uine mari yacho. Tanonoka Wande weStudio 7 abata anoti kuti tinzwewo maonero ake pamusoro pekisimusi yegore rino.
Eya, ndiwo kuti yakati dzikei yana mwana.
Chii chinonetsa?
Mari dzayo hadzisi kuwanikwa, zvinhu zvakakwira, zvinhu zvacho zviri kuti zvakadzanya.
Saka muchatamba kisimisi sei?
Isusu hedu tingatamba zviri nani nekuti tiri kusouth africa but tingaitaurira hedu vari kuko vabereki vedu vese vari kuko kudai.
Makatuma here zvinhu kumusha kuti vamwe vagofarawo pakisimisi?
Ya, takatumirawo bhitana wo kuti vambobata batawo.
Saka chamunoshora kisimisi ino chii?
Ii mhaka yekuti zvinhu zvacho zviri kudhura wacho saka hazvifariki zvakanasa kudi kunaka mwacho. Mabasa acho hakuna zvekuti mari vanokwanisa kuwana wanawo vamwe. Mari yacho hakuna saka amenda kuti oraranwa sei pakaita sei.
Takurukurawo namukoma Golden vari kumayo avo vanoti gore rino zvinhu zvakanyanyisa kuoma uyezve chavangokwanisa kuita mhuri yavo pakisibisi ino kuvaurayira nguruve. Zvimwe zvakaita samakokokora nezvimwiwanwiwa izvi vombotokanganwa.
Ndiri kumayo. Mayo tikabva from Headlands Chenambuya then man.
Kwakadini koko muri kugadzirira kisimisi nezvira yakadii?
Kisimisi rwendo runo hapana kugadzira nenzira yatinosiitarisira makore ese nekuti gore rino zvinhu zvakaoma nezviro ndakamboshanyira pabusiness center tichisvikapo kana doro ratinombonwa kuti tichimborefresha pfungwa izvo zvine zero raiita 250 koti nhasi rapa $3.
Saka kisimisi muchaitamba sei?
Takutongoti kutongotambawo kwokuti zvegore rinongotamba kungotiwo zita rekuti Christmas yasvika zero takatongotiwo nezero ini ndakatongoitawo zvimwe zvekutongoti kutongouraya kuti zvipfuwe kuurayira mhuri hapana kuti mhuri ichaona madhiringi ichaona chii kuini joya sechrismas yemakore ese.
Chinokodzera chii sekuona kwenyu chii?
Tiri kutoona kuoma kwaita upenyu munyika munomuka kuti kukolapsa kwakatoita ikonomi ndo kwakonzera zvese nekuti inflation yacho yabva yaramba yakahaika yakakwira.
Saka zvoitwa sei?
Kwakutotaridza kuti hurumende iripo yacho yavamunangagwa yakonewa ichakwanise because pakanga patombori nehurumende yamugabe yakanga itombori nani izvi zvavo zvaita from bad to worse. Saka tikuti dai wambopawo chimuti kuna wachovamisa pamwe taitomboti hakuna president yamisa taitomboti zvimwe zvinhu zvaitirerukira dai zvinhu zvatirerukirawo pari nhasi ino.
Pakisimisi apa munenge makaungana nemhuri munenge muchitei?
Kwautomboti kwautongotsvaga zvipfuyo kana uine mbudzi wouraya kambudzi kana uine nguru wouraya nguru sena hangu ndinochengeta nguru. Saka ndakatoone zvino ndakatozombourayawo zvinguruwe rangu zombe kuti mhuri ini jo ichimbodyawo nguruwe plus nguruwe ine advantage yekuti mafuta ari mukare saka hapachina maexpense akanyanya kutsvaga mafuta.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakasiyana siyana zvichitaura pamusoro pekisimusi yegore rino naTanonoka Wande weStudio 7.
Makadi yenyu mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Sezvo nguva yeChristmas yasvika uyezve gore ra2018 rave kusvika kumagumo, tiri kuda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu nezvetarisiro yenyu paChristmas. Tiri kudawo kunzwa maondero enyu pamafambiro akaita zvinhu munyika gore rino. Ndiyo nyaya yatichange tichizeya muchirongwa chedu chevechidiki nhasi manheru. Ngatisanganei pachirongwa T-Connection muineni Mike Hove na 8 PM. Muve nekisimusi yakanaka. Bye bye.
Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nechekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu.
Ya, kazi vai muri Studio 7. Ndini Prosper Mabota, ndiri Cape Town, South Africa. ndinotenda nechirongwa chenyu chamunotipa chestudio 7. Ndinongoda kuyambira zvangu muri Zimbabwe. Christmas yatatarisana naye kuti tikwanise kuzvibata. Zvikuru mumugwagwa umu pakufambawo, pari kufamba mumugwagwa. Tongokumbira kuti Mwari atibatsire uye tichisimudzawo minamato nokuti murodhi umu magara chikara Satani. Satani ari kuuraya vanhu zvakanyanya nenzira yatisaona mumugwagwa zvino. Tinokumbira pamberi paMwari kuti vose vari kufamba nedzimotokari tongoisa munyengetero pamberi paMwari tisati tafamba rwendo kuti Mwari atungamire, kuitira kuti tikwanise kupinda mugore idzva ndiwa penyu. Nekuti last minute is very dangerous. Umwe anofarisa osvika pakurasikirwa zvino upenyu. Saka tinongoyambirana kuti Mwari ngaatibatsire zvikuru kunyanya mumugwagwa umu nekuti ndiwo magara chikara. Totenda.
Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Ndinoti ivai nezororo rakanaka, kisimusi yakanaka. Kunyange zvinhu zvakaoma munyika, Mwari achatitungamira, zvinhu zvichanaka chete. Ini ndinoitwa Clive Mo Matinyarare, ndiri kuCape Town.
Ini ndinoitwa Hungwe, ndinogara kuGokwe nembudziya kuganda varoi. Christmas ino iyi hamene kuti vanhu vachaitamba sei, nekuti upenyu hwakaomera vanhu. Havana kana chokubata. Zvinhu zvekudya paChristmas zviri kudhura zvisingaiti kumashop kuti munhu akwanise kuwana 1 kg yeraisi chai chai haisi kubatika. Zvakatikomera. Handizi kuti hurumende yatifungira chii chaizvo chaizvo, nekuti vanhu vemashopu vari kuchipisa zvinhu kana une USA. Asi kana usina USA, une mabhondi iwayo kuti uchitenge. Zvakaomera manhu vakomana. Then hurumende yati wao chichemo chedu icho chichi chekudhura kuita zvinhu.
Isu zvedu takakundikana kuenda kumusha. Nyaya hombe, dambudziko refuel. Hapana anonyatsotaura chokwadi. Ivo vakuru vacho vehurumende vanoitaura kuti fuel izere, but vane mota dzacho vanogara murod vakamirira fuel. Saka isu takakundikana nenyaya idzodzo. Tichazoona kumberi kwatinoenda kuti zve zvakamira sei. Ndopatichaenda kumusha. Kimukoma James.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri, asi dzisinei nechekuita neVoice of America. Tudzei zvamunofunga maererano nechirongwa chemangwanani chino. Totorawo mukana uno kutenda vanoteverera chirongwa chedu paFacebook vachititumira macomments nezvavanofungawo vari ipapo. Imi kana muchida kutitumirawo mashoko enyu, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Vatinavo nhasi sezuva rekisimusi vatanga kusvika ndi Jefferson Mujokoto. Tina mainiko vanoramba vachititeverera vanofamba nesu mazuva ose. Famba nero, hanzi Merry Christmas vana veZimbabwe. Colin zvakava pano ari kuti Monica murwere. Jefferson adzoka zvakare, hanzi dai Zanu PF yambosuduruka pamwe we would have a Christmas. To Lynn Mary Nobunkosi ari kutiwo Merry Christmas everyone watching from Australia. Colin zvakava pano hanzi kwatabva ndokure Zanu PF for 37 years ichiponda nyika. Nhasi ndopo voti yakusvika pekuti zvinhu zvava kuda kunaka, vanogara munyika ipi. Topedzisirana. Famba nero ari kuti 2 days uri mukiu yepetrol zvinoita here? Tinokutendai nekuteverera chirongwa chedu chemangwanani ano.
Mangwanani, mangwanani.
ani muri yeZimbabwe ini ndini wenyu DJ Tau makateera kunhau dzemusi weKisimusi paStudio 7 muna mushamarari wenyu Evans Zininga ari paWashington DC mova neKisimusi yakanaka.
Yasvika nguva yekuti titarise nyaya dziri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reMaryland muzvare Chioniso Mpofu vanoti vanoshuva kuti dai vanga vari kumusha panguva ino yezororo reKisimusi vachitandara nehama neshamwari. Muzvare Mpofu vanoti nekuda kwekuti vanhu muno muAmerica havanyanyoungana sezvinoitwa kumusha zvinoreva kuti vachange vari voga vachisurukirwa. Asi vanoti kuti vasasurikirwe vasarudza kunge vachishanda zvavo pazororo. Vanotiwo vanorwadzikana kwazvo kunzwa kuti zvinhu kumusha hazvina kumira zvakanaka, izvo zvaita kuti vakawanda vatambe Kisimusi vasina cheuviri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu tukaenda kumabasa nekuti nifind kuti vanhu vazhinji vari muno vanenge vari mafamilies avo. Saka isusu tine mhuri dziri kuZimbabwe, unenge uri one arapa, hauna umwe hauinai. Saka totosarudza kutoendaedu kubasa, ndipatotoita kumadouble pay ipapo toenda kumakoneka mari.
Ivo vari kuZimbabwe zvii zvamavaitirawo zororo reKisimusi?
Tangotumidzira mari vamushamarari tisingazivi kuti varikwanisa kuwanze kutenga here. Ndo the problem, mari vanenge vanayo tatumidzira, asi kwakunotenga kwacho vamwe ndosvichashayikwa. Amen.
Vamwe vari kunze kwenyika tiri kunzwa kuti vari kuunganidza mari votenga zvigadzirwa zvavanenge vachida kuSouth Africa zvichizotakurwa kuenda kumusha. Zvinhu zvamakaitawo here?
Inga ndisina kuita izvozvo nekuti ndikutarisira kunge ndichienda kumusha masvondo mashomashoma ari kuteverera. Saka ndanchingoti pandosvika muSouth Africa ndichanhonganhongawo zvandokwanisa kunhonganhonga, ndobva ndaenda nazvo ndega kumusha. Asi dei ndandakaziva kuti pamwe andabve ndakafungawo that idea zvangu atiri igood idea yaitwa nevamwe iyoyo ndosvikudza.
Vakawanda vanochema kuti ukanga uri kudiaspora kana mudai ukanga uchienda hako kubasa musi wacho wezororo iro rakaita sereChristmas, pfungwa dzinenge dziri kumusha, imiwo dzenyu dziri papi?
Dziri kumusha mufunge bhodzi. Ndikatarisa tiri kumusha ndipataipika hembe nyowani, taitenga hembe dzekuona topics vana Edgars, ndipataitengwa. Taitoziva kuti kana vanoenda kumusha kumabhazi ipapo ndipankwingwa kazara vanachivarara pambari paya kuti vaende kumaruzevha. Marekodzi manyowani ndopaaitengwa achiridzwa vanhu vari pataundship. Waiona kuti panext door pange vachidzwa rekodhi imwe, avari kuzidza rekodhi imwe, avari kuzidza rimwe rekodhi imwe. Kwakushuka uri kungofara nekufara nekufara. Taibva woenda kumba kwevamwe mumbuya unodya, wobva woenda panext door kwese vakuchikungodyiwa. Vanhu vaifara vari pamwe chete. Saka totozvisiya zvekuti mari tatiri kumusha, asi musha kutiwo kunonga hakuna zvakambodaro, tisina zvakatokutera kare kare.
Mune vamungadawo here kukwazisa muzuva ranhasi reKisimusi?
Ndakuti rasekuru vangu vari kumusha, ndichataura izvi tihangwari zvorunumakwa nevanhu. Nekuti rasekuru vangu sekuru Silasi Makadi sekuru ndova ndarwadziwa, ndofunga mai vangu yave gore rechi4 mai vangu vasipo paChristmas. Saka nokutiwo sekuru vangu vasara ivava humbere Christmas yakanaka. Hama dzangu vane kuzengeza, hama dzangu dzese vese vantu vanondiziva ndoti vedu vemwe neChristmas yakanaka negoredzva. Pakufamba pamugwagwa vedu wei marod edu akashata, vana hwindi, madhiraivha emabhazi, imi ndinina kutochengetedza vanhu. Fambai zvakanaka, ropa risaramba richideuka zvanyanya. Hatidi kunzwa mareports yekuti paChristmas paitika njodzi dzakawanda futi. Saka be careful pamugwagwa pame muchidhiraivha makatakura vanhu.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Chioniso Mpofu vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi muchirongwa chedu chemumanzi ndafunga kumbodzora ndangariro dzevakuru nevadiki timbokukandai kumashure shure kwatakanzwa nembiri yekunzi zuva reChristmas kwa ifiwa wakomana kuma growth point hanzi kwa isadanu wa anonzwa kuchiro wa mimanzi kuchibati wa danzi wanu wachitambu kama kumbo nekutamba mimwe mimanzi ya taka nzwa nyembiri kunzi ya ineta makore wayo dova na Paul Matavire tinzo kutuwa imboti kudiko Kwa basa sebasa, Merry Christmas kwa muri mose kupa kuno ku Studio 7, muri ya Zimbabwe tunokudai mese. Tombo kanda mfana wechidiki, Juntao, alikuya hot hot mu Zimbabwe mazwano ne mumanzu wake we rumba.
Ukuno tambira kupi pa Christmas, ukuno farira kupi pa Christmas, pa mwachete nenyo ye. Ukuno farira kupi pa Christmas, ukuno tambira kupi pa Christmas, ukuno farira kupi pa
Hakuna e party without Roma ya Junta le za King ya rumba. Everybody
Merry Christmas Africa, Happy New Year Africa, Merry Christmas Africa, Happy New Year Africa.
Nzimbo zakanetsa mumapati matinofamba omu nemumwe matinopinda pinda omu hanzi Gafa Party Ninja President Wingy D. Asi akavharisa zvake 2018 mufano wechidiki weStonian uyu hanzi Just Signal shinga muroora tobatana after Christmas. Mumanzi uno nakidza kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe muzuva reKrisimusi muchipemberera. Tosangana zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.